Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu kubvumbi 3, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwauya nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvine zvichiti panyaya yeCovid tine zatarapi panapa tatichi sprayer pambare musika bus terminus. Tine nzvimbo dzakawanda dzatiri kusprayer dzinosanganisira idzo mashopping center, mabus terminus, mambare hostels, mahostels anogara vanhu aya vana tichagarika materirini tichange tichipinda muchisprayer futi.
Zimbabwe inopinda muzuva reshanu mapurisa achifirita musika wembare senzira yekuparadza utachiwana hwecoronavirus iyo yabata vanhu vapfumbamwe uye kuuraya munhu mumwe chete muZimbabwe.
Mushuwa shuwa vanhu vangavhara mabhawa, isusu toda kumaduru vanhu vovhara mabhawa. Zvinofamba sei izvozvo izvo? Vafu vatopedza mazuva ese achiita sei? Vafu vatoita sei? Izvo zvinondobva mumasiwa nemasoja uri mapurisa abvasera bhadhi. Ndoita sei? It doesn't make any sense. Indoda kungotenga bhiya nekudzokera kuteni kwangu zvapera.
Mapurisa orambidza kutengeswa kwedoro achiti zviri kukonzera kuti vanhu vaungane. Nyanzvi munyaya dzeutano dzokurudzira kuti vanhu vakamboongororwa vakawanikwa vasina coronavirus vaongororwe zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva reshanu nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vapfumbamwe muZimbabwe uye kuuraya munhu mumwe chete Zororo Makamba. Chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete pasi rose uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nezvishanu. Pasi rose vanhu vanodarika mabhiriyoni mana vari kumanikidzwa kugara mudzimba dzavo senzira yekudzivirira chirwere ichi. Matanho aya ari kutorwa pachityirwa kuti vanhu vanogona kufa nechirwere ichi sezvakaitika kubva muna 1918 kusvika muna 1920 apo pakafa vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu nechirwere chefuruenza. Senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus, nhasi motokari dzinoshandiswa nemapurisa kudzivirira mhirizhonga kuburikidza nekumwaya mvura inovava muvanhu dzaswera mumusha wembare muHarare dzichipfapfaidza mishonga pamusika wembare. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vashomanana vanga vari pamusika wembare nenzvimbo dzakatenderedza musika uyu vamhanya vachitiza apo vaona motokari dzemawater cannons dzezrp vachifunga kuti dzange dzauya kuzovapfapfaidza mvura inovava. Asi izvi handizvo zvazoitika. Motokari idzi dzange dzichishandiswa nekanzuro yeHarare nezrp kudira mushonga wekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus pamusika uyu nenzvimbo dzakatenderedza. Mutauriri wekanzuro yeHarare vamichael chideme vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo motokari idzi dzichizivikanwa nokuita rimwe basa, kanzuro yavo yaita mushandira pamwe nezrp kuitira kuti motokari idzi dzishandiswe kurwisa kupararira kwecoronavirus iyo yapararira pasi rose.
Tinogara tichishanda tese panyaya dzakawanda kusanganisira tinge tapinda munyatwa dzekorera dzetyphoid iko zvine zvitiri panyaya yecovid tine zatarapi panapa tatichisprayer pambare musika bus terminus. Tine nzvimbo dzakawanda dzatiri kusprayer dzinosanganisira idzo mashopping center, mabus terminus, mambare hostels, mahostels anogara vanhu aya vana tichagarika materirini tichange tichipinda muchisprayer futi kuti vanhu kuti tinge tichiuraya utachiwana hungakunge huiwo huchikonzeresa chirwere checovid.
Vati vacharamba vachishanda nezrp kudzamara vakunda chirwere checoronavirus. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati Zimbabwe Republic Police yabatana nekanzuru ya Harare nechinangwa chekuchengetedza utano webe ruzhinji zvikuru sei panguva ino apo nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus.
Zvika ndosaka maona kuti mapurisa vapa dzimotikari dziri kufamba kuno kumbare musika kukopa kabhana nana Market Square ine dzimwe nzvimbo dzese dzemuHarare dzinopinda veruzhinji kuti dziitwe yatinoti pachirungu fumigation. Saka toda kuti veruzhinji vakoshese nyaya dzeutsanana vasarase marara pese pese vaobserve zvakanzi social distance pachirungu vaiobserve kuitira utano uyezve vanhu vateerere mutemo panenge pachitaurwa kuti mapurisa ari kufamba vachiongorora kuti zvakamira sei vanhu vanzwisane nemapurisa vasaite misikanzwa.
Mumwe mugari wemumusha wembare amai Margaret Tangwena vati vafara chose nezvaitika vachiti utano ndiwo hwakakosha vati zvakaitwa zvekumbovhara musika uyu kuti ucheneswe zvinhu zvakakosha sezvo vachizoshandira pakachena.
Iyezvazvo mari tinoida kuti kasvika utano kuti tinohuda but for now ngangatimboite zviripo chete utano ndo hwakakosha kumunhu ndozvandinokurudzira.
Mumwe mugari wemumbare vafara ijera vati vafara nechirongwa chekanzuru yeHarare nezrp.
Zvakanakira kuti isusu tinozvishandirawo munomuka patinozovhururwa nzishanda nemakachino hatizowanika watinei tichiwanika tichibatirira utachiona uriko mazuva ano ndozvazvakanakira kuti zvinhu zvinenge tine utano wakachengeteka.
Zvichakadai vachide mevazivisa kuti kanzuru yatanga kugadzira zvibhorani zvakafa muguta mushure mekunge yawana rubatsiro rwezvekushandisa kubva kuunicef. Vatiwo vatanga kuendesa mvura kunzvimbo dzisina mvura muguta senzira yekuona kuti munhu wese awana mvura yekushandisa kugeza sezvo zviri izvo zvinokurudzirwa kuitwa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Tine mauta bowsers ari kuenda futi kuvagari achiendesa mvura. Tiri kuisa zvekare matengi ma 5000 liter tanks munzvimbo dzakasiyana-siyana dzosanganisira madistrict offices pamashopping center pazvipatara zvekanzuru kuti vagari vakwanise kunge vachiuya vachiwana mvura vachichera mvura ipapo.
Pane vanhu vapfumbamwe vabatwa necoronavirus munyika uye munhu mumwe chete Zororo Makamba akashaya mwedzi wapfuura. Pane vanhu mazana matatu negumi nevatanhatu vakaongororwa chirwere ichi uye mazana matatu nevanomwe vakawanikwa vasina chirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa ari kurambidza vezvitoro kutengesa doro senzira yekuedza kuti vanhu vasaungane panguva ino apo hurumende iri kurwisana nechirwere checoronavirus, asi izvi zviri kushorwa nevanhu vakawanda. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anonzi ari kurambidza vezvitoro munzvimbo dzakawanda munyika kutengesa doro panguva iyo mutungamiriri wenyika akatara kuti vanhu vange vari mudzimba senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vakatora danho iri semapurisa sezvo vanhu vakange vave kuwanza kuungana pazvitoro zvakanzi zvivhure mikova yazvo kuitira kuti veruzhinji vakwanise kutenga zvokudya pamazuva makumi maviri nerimwe chete nyika yakavharwa.
Zvakaitika nezuro ndezvekuti masupamaketi anga akavhura achida kutengesera vanhu kudya. Hakapinda vanhu, kune vanhu vaionekwa vachitenga hwahwa voenda vonomwira mudzimotikari. Vamwe vaita zvimapoka zvipoka kana kuti zvikwata. Saka vanhu ivava vanga vakunetsana nemapurisa. Tikataura nevakuru vemasupamaketi vatoti mamanagement tikamisa kutengeswa kwehwahwa nezuro nyika yese mumasupamaketi.
Asi danho ratorwa nemapurisa iri rashorwa nevamwe vanwe vedoro vakaita sava Mike Paspanodya avo vanogara mumusha wemabvuku muno muHarare.
Musha wazvo vanhu vanga vhara mabhawa, isusu toda mumaduru vanhu vovhara mabhawa. Zvinofamba sei izvozvo? Izvo vafu vatopedza mazuva ese achiita sei? Vafu vatoita sei? Izvozvi ndirubva mumhanyisiro ane masoja uri mapurisa abvasera abvati ndoita sei? It doesn't make any sense. Indoda kungotenga bhiya nekudzokera ku10 kwangu zvapera. Iwo woti hanzi murutsvangei panze kutenga doro nokubuda nokuenda.
Mutungamiriri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDelford Mutashu vati vari kutambira danho ratorwa nemapurisa iri.
Kumiswa kwekutengeswa kweduru nezvimwe zvinodhaka kwaitwa nevemutemo kunoenderana nedzimwewo nyika apo nyika dzose dziri kuedza kudziviridza kupararira kwechirwere checoronavirus COVID-19. Saka naizvozvo tinokurudzira veruzhinji kuti vateedzere kumiswa kwekutenga kana kutengeserana kwezvinodhaka nedoro. Nekuti zvakakosha senyika kuti tinge tichidzivirira kupararira kweCOVID-19 kana kuti coronavirus, chirwere chauraya vanhu.
Asi vanyati vati vachaongorora kuti matano avangatore ndeapi kubva zvino zvichienda mberi panyaya yekutengeswa kwehwahwa zvichitevera kugunun'una kuri kuitwa neveruzhinji.
Inyaya tirikutarisa kuti nhasi zvakamira sei, vachataura mashoko akafanira kuti way forward ndeipi, takatarisa nyaya yehwahwa iyoyi. Asi ikaveruzhinji ngavazive kuti mabhaa akavharwa, manightclub akavharwa. Saka vanhu ngavagare kudzimba vachengetedze utano, vaite kuti upenyu hwavo hunge hwakachengetedzeka apo tiri kurwisana nechirwere checovid-19.
Izvi zvinoyo apo mumwe mukuru wekambani inobika doro yedelta beverages amai Patricia Murambinda vaudza bepanhau repadande mutande reZimbabwe Morning Post kuti kambani yavo yakabvumirwa nehurumende kuti ibike doro sezvo zvainogadzira zviri zvinhu zvinokosha zvikuru, uye vatiwo murau unoti doro harisi kubvumirwa kutengeswa panzvimbo dzekuti munhu anotenga obva anwira ipapo. Mutungamiri wenyika vaamazon Munangagwa vakatora matanho ekuvharisa nyika yose kusanganisira mabhawa nedzisvondo senzira yekuti vanhu vasaungana sekukurudzirwa kwazviri kuitwa nevezveutano mukuedza kurwisa chirwere ichi. VaMunangagwa vanoti veruzhinji vanofanira kugara mudzimba nguva dzose kusvika vakunda pahondo yekurwisa chirwere ichi, vachiti veruzhinji vanofanira kufambira zvinhu zvakakosha chete kwete kuswerombera zvinhu zvisina basa zvakanyanya.
Kana ada kufamba nokumbira kuti fambira kuda kunotsvaka kutenga kana kunotora chikafu kana kunotenga mushonga. Kunze kwaizvozvo tinokumbira chose kuti vanhu musafamba, mugare mudzimba. Izvi zvatinenge tichiita tiri kudzivirira kuti chirwere chisapararira mukati menyika. Benzo iri nemutoro uyu uri pane umwe noumwe wedu, muduku, mukuru, mudzimai, baba, muchemberi nharau makatakura mutoro uyu kuti tirarame.
Sangano reWorld Health Organization rinoti pane vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nezvishanu vafa nechirwere ichi pasi rose kubva zvachatanga, uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vakabatwa chirwere checovid-19 pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vane hama dziri kurwara vari kuchema chema zvikuru nekusabatwa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa varwere pachipatara cheGweru Provincial Hospital. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vataura neStudio 7 vatsutsumwa zvikuru nekwavati kusabatwa zvakanaka kwevarwere kwavanoti kuri kuitwa pachipatara ichi panguva ino yelockdown. Mumwe mukadzi asina kuda kudomwa nezita rake ati kunyange hazvo hama yake inorwara yange auya nayo yatambirwa aona vanhu kusanganisira madzimai ane nhumbu vange vachidzorerwa kumba.
Pane mukadzi ane nhumbu abva kusenga clinic arambidzwa kuatendwa ikoko, vakamunyorera noti kuti atendwe paGeneral Hospital. PaGeneral varamba kumutarisa ari kuti haasi kunzwa mushe, she's heavily pregnant. Saka vamuti vanhu ese ane nhumbu hatisi kuita mascans, hatisi kuita macheckups, tozoonana palabor chete.
Sachigaro wezangano reWomen's Coalition of Zimbabwe WECOS mudunhu reMidlands amai Alice Makata vaudza Studio 7 kuti vanzwawo kubva kune vamwe vanhu nezvenyaya iyi.
Tanzwa zvichemo kubva kune vamwe veruzhinji pamusoro pemabatirwo evamwe varwere kunyanya madzimai ane pamuviri uye vachangobatsirwa. Kuburitsa nerapid response services yatinayo seWomen's Coalition tapatatofonera medical superintendent weGeneral Hospital uyo atipa chitsidzo chekuti nyaya dzekupona kwemadzimai ndidzo dzavari kunyanya kukoshesa, uye atikurudzira kuti kana pane nyaya inenge isingafambi zvakanaka tipote chitaura nawo kuti igogadziriswa.
Studio 7 payasvika pachipatara apa panguva dzemasikati yaona vanhu vange vachidzorerwa kumba vachiudzwa kunzi chipatara ichi chiringotambira vanhu vari kurwara zvakaipisisa. Mumwe wevanhu ava ndemumwe murume angozvidoma nezita rekuti Stole, uyo ange achikamhina uye achiratidza kurwadziwa zvikuru mushure mekukuvara adonha kubva mungoro.
Akadonha mungoro vanhasi vandauya kuno kweRegional Hospital ndouya kuno vanhasi ndozoende kupi ene kupechinava manje zvitakuri kusikusira nezvekorona chete una images chete.
Taedza kunzwa kubva kumukuru wechipatara ichi Dr. Fabian Mashingaidze, asi vati titaure nemukuru anoona nezvekudyidzana kwechipatara neveruzhinji amai Violet Hupeki, avo vati hapana zvavange vachikwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo vange vasati vanzwa nezvayo. Studio 7 haina ukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe pamire hurumende pane zviri kuitwa nechipatara ichi. Asi vakambove gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kunyange hazvo zvakakosha kurwisa chirwere chekoronavirus, zvakakoshawo kuti vashandi mune zveutano vayeuke kuti kune zvimwewo zvirwere zvakawanda zvinogona kuviringidza upenyu hwevanhu.
Ndoda kukurudzira makliniki edu ese nezvipatara zvedu ngatirambei tichirapa varwere vanonida kurapiwa. Semadzimai ane nhumbu, nhumba yangamire kuzvarwa nokuti kwaita korona. Saka ndokukurudzira mahealthcare workers tive nemwoyo murefu panyaya iyoyi. Asi zvakare ndoda kukurudzira hurumende nokuti izvo kuti vasevenzi vedu vasevenze mwoyo wakachena. Ngativapewo zvikwanisiro zvacho zvokuti vasevenze.
Senzira yekuedza kurwisa kutapuriranwa kwechirwere chekoronavirus, hurumende yakatora matanho akawanda kusanganisira kuisa mutemo wekuti vanhu vanorwara vari muzvipatara vanofanirwa kungoshanyirwa nemunhu mumwe chete chete panguva yekushanyirwa. Nyika iri pakati pekutevedzera chiga chakatarwa nehurumende chekuti vanhu vagare mudzimba vasingafambe-fambe zvisina zvikonzero zvakati tsvikiti senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere chekoronavirus. Pari zvino munyika mave nevanhu vapfumbamwe vabatwa nechirwere ichi kusanganisira Zororo Makamba uyo akashaya mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti dzinotsigira pfungwa yekuti vanhu vakamboongororwa kuti vane utachiwana hwecoronavirus here kana kuti kwete vakawanikwa vasina vaongororwe zvakare. Izvi zvinotevera mashoko emukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira, avakaudza Bepanhau reHerald ekuti vanhu ava vanogona kunge vakakasika kuongororwa chirwere ichi. Zimbabwe ine vanhu vanosvika 316 vaongororwa kusvika pari zvino, uye vapfumbamwe vavo ndovakawanikwa vaine chirwere ichi. Vamwe 309 vakawanikwa vasina utachiwana hunokonzera COVID-19. China yakazivisa kuti vamwe vevanhu vakambenge vapona kubva kuchirwere ichi vakazoongororwa zvakare vakawanikwa zvakare vaine utachiwana hwecoronavirus. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna Dr. Manangazira sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo wedu pataenda pamhepo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, avanoti kana zvikwanisiro zviripo, zvakakosha kuti vanhu ava vaongororwe zvakare.
Tinoona iri pfungwa yakanaka zvikuru kuti avo vakambotesta negative for COVID-19 kana zvichikwanisa maresources achitendera vaongororwe zvekare kuti vaonekwe kuti havana here chirwere checovid-19. Test yatiri kushandisa muZimbabwe inonzi PCR, iyo inoshandisa maswab mumunhu kana nemumuromo kutarisa kuti utachiona hwecoronavirus uripo here kana kuti kwete. Ine yatinoti sensitivity rate ye70%. Saka kureva izvo kuti 30% yemacases inokwanisa kubuda iri negative, asi icho chirwere checovid-19 chiripo. Saka vanhu vanokosa kunge vakatestwa asi utachiona husati hwakubatika patest. So zvataurwa nenyanzvi dzekuministry of health kuti vari kufunga iwo kuti vazoongorora zvekare vanhu vakambotestwa zvinonge zviri mugwara rakanaka, izvi zvinopindirana nezvinowanzoonekwa pachirwere checovid-19.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vakambenge varapwa chirwere checovid-19 kuChina vakazoongororwa vakawanikwa zvakare vane utachiwana hwechirwere ichi. Chii chinenge chatora nzvimbo pakadaro?
Pari zvino hapasati panyatsova nemastudies akawanda maererano nezvechirwere checovid-19. Saka hapasati panyatsova neumbowo unoratidza kuti zvinokwanisa here kuti munhu aite reinfected kana kuti aite inonzi relapse kana achinge amborwara nechirwere checovid-19. Asi zvatinowanzotarisa ndezvekuti kana munhu achinge abatwa nemaviruses akarecover kwachiri anowanzodevelopa yatinoti immunity yekuchirwere ichocho. asi vamwe studies anaitwa ibairano le COVID-19 anoratidza kuti immunity inogona kunge iri short term kureva kuti munhu akambo infectwa ne COVID-19 anokwanisa zvekare kuti after some time kana achinge aexposedwa anokwanisa kuzoitwa infected again ne coronavirus.
Munoti nehuwandu vanhu vaongororwa kusvika parina tichiona kufambidzana kunoita vanhu.
Vanhu vaongororwa muZimbabwe vashoma zvikuru kunyanya tichitarisa kuti nyika dzakatenderedza Zimbabwe dzakaita seSouth Africa dzava nemacases ava kutopfuura 1,000. Saka tinokurudzira zvikuru kuhurumende kuti dai vawedzera vanhu vari kuongororwa.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare muHarare neStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne9885 kHz pa shortwave.
Mutori wenhau weStudio 7 Nunurai Jena uyo akasungwa nemapurisa nezuro muchinoi apo akanga achiita basa rake semutori wenhau amiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi. Jena uyo ari kutongwa achibva kumba kwake anzi adzoke kudare musi wa7 Chivabvu. Jena haana kubvisiswa faindi kuitira kuti nyaya yake inzwikwe nedare achibva kumba. Gweta raJena vakudzai choga vati havakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi sezvo yava mumatare edzimhosva. Asi vachoga vakaudza Studio 7 nezuro kuti Jena akatanga kusungirwa nyaya yekuti ari kushandisa kadhi regore rapera. Asi vakati nyaya iyi yakazochinjwa nemapurisa ava kupomerwa mhosva yedisorderly conduct. Asi Jena ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi. Munhau dzemitambo, sangano rePremier Soccer League rinoti riri kuda kushandura nguva inotanga mitambo yenhabvu munyika sezvinoitwa kune dzimwe nyika dzinotanga mutambo uyu muna Nyamavhuvhu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwemakore makumi mana nhabvu yemuZimbabwe yanga ichiramba kuita shanduko ichitanga mitambo muna kurume kusvika muna mbudzi kwete kutanga muna Nyamavhuvhu kusvika muna Chivabvu sezvinongoitwawo nhabvu kune dzimwe nyika pasi rese. Asi vanoziva zviri kuitika muPSL vanoti chirwere checoronavirus ndicho chamanikidza shanduko maitiro aya zvekuti vanotungamira gungano iri vari kuda kuti mitambo yemuno itevere nzira yemitambo yepasi rese kutanga mwaka uno. Zvikwata zvakatopedza kunyoresa vatambi vazvo vemwaka uno nePSL nechipiri kugadzirira kuzotanga kwemitambo. Mukuru wekumahofisi ePSL vaKenneth Debele vanoti vari kutarisa nzira dzete dzinokwanisa kuti mitambo itambwe kusanganisira kutanga muna Nyamavhuvhu. Asi vaNdebele vabuda pachena kuti pari zvino havakwanise kubuda nechisungo chakasimba chekutanga mitambo iyi sezvo pasina anoziva kuti coronavirus iyi ichatisvitsa kupi. Muna 1997 vePSL vakamboda kuita kuti mitambo iyi itange muna Nyamavhuvhu ichipera muna Chivabvu asi zvakakona nekuti dzinandare dzimuno dzaive dzisina zvekudhonzesa mvura zvakakwana kana kuchinge kwanaya. Asi dzinandare idzi dzere kugadziriswa dzichitarisirwa kuve dzapera muna Nyamavhuvhu. VaNdebele vanoti vachaita musangano sekanzuru yePSL kana zvinhu zvichinge zvajeka nezvechirwere ichi kuona kuti mitambo vanoifambisa sei. Nhabvu pamwe nemimwe mitambo yese yakambomiswa nemhaka yecoronavirus. Izvo zviri kunzi nemuteveri wemutambo uyu vaJustice Muzane Namo zvinobatsira kuti chirwere ichi chisapararire.
Chese chinosport ingave boxing ingave kana chii chinofanira kumira. Tichitanga taongorora denda iri kuti riri kubva papi, richapera here tichitsvaga solution. Kana tasvika ipapo zvinotozokusira.
Vachitarisa matengerwo anga achiitwa vatambi nezvikwata, muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti mitambo ichanakidza zvikuru apo ichatanga.
Dare gore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti kukwatisa SK Platinum yakabva yotenga international midfielder uko 23 Dynamos yakabhuda ona King Nadolo kufranja zvati yange sina mavanhu vaigoisa kuita Harare City yakatora part of my experience players from Cape United. Ukatarisa Ngezi Platinum yakwata sinecha nadini pamukamba, saka ndikuona kunge kuchange kune makwipi paligi ino yegore rineri.
PSL yakamirira kunzwa kune vanoipa mari veDelta Beverages kuti makwikwi emwaka uno achange aine mari yakawanda zvakadii. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Marvelous, ndinga ambotaura zvino ndoita precious chufa. Todawo kuziva kuti ndokunzwa kuchinzi pari pane vamwe vanowanika vachinziwo vazorikafa. Tiri kuti vanhu ava vazorikafa chii? Havasi kutitsanangurira vanhu kuti chii? Vanenge vapiwa mishonga here? Ingavange kuri kunzi mishonga yacho hauko, saka vanhu vacho vakurikafa sei? Kuda kana pane ane idea angatiudzawo, ainoo kuti handisiri ndega ndinemubvunzo wemwana.
Ndinoitwa Admo Jokwiro, ndiri chiremba kunyanga hospital. Chirwere checoronavirus chakakosha kuti vanhu vanzwisise kuti muviri wemunhu wega wega une masoja anomudzivirira. Pachirungu anonzi ma white blood cells. Masoja iwaya chero chirwere chipi chikapinda muviri memunhu, tine masoja anotichengetedza. Asi masoja iwaya akakurirwa, ndopanozonzi munhu arwara akupinda muchipatara akubatsirwa nemishonga nechii. So pachirwere checoronavirus kana chisina kubata munhu zvakasimba, kana chisina kukonzera macomplications, masoja emunhu akakwana kuti achirwise chirwere ichi chichisvika pakupera. Saka vanhu vari kunzi recovered vanhu vekuti vanenge vabatwa nechirwere ichi, asi masoja emuviri mavo okwanisa kukurira chirwere ichochi pasina mumwe mishonga inenge yatorwa. Ndo inonzi immune system yemunhu. Munhu umwe naumwe ane defense mechanism kana kuti zvinomuchengetedza, ndo inonzi immune system. Kana immune system yemunhu yakasimba, inokwanisa kukurira chirwere ichi pasina mishonga inenge yashandiswa.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko recoronavirus iro ravhiringa pasi rose. Ya pera regaiti mbotarisa msore na uza nasi. Zimbabwe inopinda muzuva reshanu mapurisa achifirita musika wembare senzira yekuparadza utachiwana wecoronavirus iyo yabata vanhu vapfumbamwe uye kuuraya munhu mumwe chete muZimbabwe. Mapurisa orambidza kutengeswa kwedoro achiti zviri kukonzera kuti vanhu vaungane. Nyanzo munyadzi utano dzokurudzira kuti vanhu vakamboongororwa vakawanikwa vasina coronavirus vaongororwe zvakare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VO.